Davosi yakutonginosha misira nhasi yakutonginochiwa vamugabe navatangira vakatomboshaya platform kuDavos hapana chinoshamisira. It's just a private club inosangana vakuru vehurumende nemabusinessmen. It's just a private club. It's not the World Bank, it's not the IMF, it's not the UN. Davos inongobatsira kuti unosangana nevanhu muchitaurirana, muchisangana nevanhu muchitaurirana. Izvo ndizvo zviri kuitwa naMnangagwa. There's nothing new there. But kuti munhu iyeye azouya achiisa mari munomu, munofanira kunge mune real reform, munofanira kunge mune structural reform. And everyone knows kuti ava vakuruma ava hapana chavanofa vakabuda nacho. The very fact yekuti vakaita coup, the very fact yekuti vane these structural issues dzinobva pakuzvarwa kwavo means kuti havana kwavanofa kuchinda. They are arrested in their prison of the contradictions that created the coup in November of 2017. So they can't walk the talk. Muda structural reform, civil servants, akawandisa ma ghost workers, can they make them go at home? They cannot do that. Size ye ma soldier, size ye ma CIO, size ye ma police, yaka kurisa, can they fire those people? They can't fire those people. Commander Agriculture, which has spent $2 billion in the last 2 months, can they do away with that? They can't. Can they give us a free and fair election? They can't. In fact, danger tato na izvi. Ndeyekuti havachada election, vada kupostpona election. And my suspicion, tichataona kama kajenas mawarire judgment yekuti Zeki is not ready. Tukuvaona, tukuvaziva zvavari kuita.
Matini zvakakosha kuti vasati vatanga kukweza vekunze vatange vagadzirisa zvinhu munyika umu zvakaita semitemo, mungape mienzaniso yacho here zvinhu zvinoda kugadziriswa?
Chekutanga, tine nyaya yelegitimacy muZimbabwe. Ari kutonga havana kusarudzwa nevanhu, vari kutonga havana kuenda maelection, vakatora simba nekuu hongu. They can argue kuti Mnangagwa aiwa akateerwa mutemo Mugabe aresigna, but the fact of the matter is that Mugabe was never going to resign pasina military coup. The fact of the matter is that kupinda kwemasoja mustreet kwakachinja zvinhu. So tine crisis yelegitimacy. Then number two, political and institutional reforms, including nyaya yeconstitution. Constitution now needs to be amended to make sure that section 212 yakaabviswa pakuu, haisi yakaabviswa, to make sure that there can never be a coup in Zimbabwe. Then tida kualaina mutemo ku new constitution. So zvese izvo zvakakosha. Number three, tiri kuda iyo maeconomic reforms acho. Maeconomic reforms akadzama, mari hakuna. So we have to resolve issue yecurrency yatinoshandisa. We have to resolve issue yeliquidity. We have to resolve crisis yebanking sector. We have to resolve nyaya yekuti we are not producing. We have to resolve nyaya yekuti there's 95% unemployment. We have to resolve nyaya yekuti hakuna inonzi pachirungu gross capital formation, migwagwa, marailways, mvura, madhemu. Hakuna. We are behind by 40 years. We have to resolve nyaya yekuti we are not competitive. We have to resolve nyaya yekuti kune zvimaparasetal zvakawanda zviri kungodya mari. We have to resolve nyaya yemadiamonds, yemamineral sector, nekubiwa kwakaita madiamonds $15 billion. All these things need structural reforms. And varume ava hazvikwanisa kuti vazviite because the way they were born, vakazvarwa nekuu. Saka kuu yakacreata macontradictions anoramba akavasunga. Because kuti vasunungure vanenge vakutobva mupawa. So hapana chichabuda kunze kwekungoreva nhema dzakaimbwa naXQ.
Ko zvavanga vachiti vaisawo mitemo yavari kuendesa kune vaikunzi vako vachiti vanhu vanenge vachida kuti vaburise mari dzavo munyika vanokwanisa kuti vange vachiita zviri nyore nezvimwe zvavari kungoti varerutsa mubhuku ravari kuti handbook ravari kufamba nare.
Handbook rogona kunyorwa. Iko zvino you cannot get a send out of a bank. So how does an investor invest in a country where you can't get a cent out of a bank? Zviri paground izvi. So kutaura hakunese ba. Kureva nhema hakunese. It's what is on the ground. Isusu, I'm a lawyer, I'm a top lawyer in this country. I run a law firm. I cannot get my client's money out of Zimbabwe. Nemwe vamwe mai vakatengesa imba yavo. She can't get your money outside Zimbabwe. I'm going to get a mortgage bond. So how does... So this is facts. So how do you lie to people and say you can get your money? Maria Jambo Vakupi.